Henry Takatungabere, uyo ane makore makumi maviri nemasere, akasungwa musi wechishanu akamisa pamberi pedare musi wemugovera, mutongo wedare muchiredzi amai Geraldine Mutsotso, pakati agare muchitokisi akamirira kuzoendeswa kuAmerica kwaakapara mhosva. Asi gweta raBere vaCharles Budzi vati vaendesa nyaya iyi mudare nhasi vachikumbira kuti vaBere vabhadhare mari yechibatiso kuita kuti vagare kumba kusvika pavataendeswa kuAmerica sezvo mutemo uchiti anofanira kundotongwa kwaakaparira mhosva.
Ndakatsumwa nemuchishanu akamboenda kuPort nemusi weSaturday, then the matter was referred to those who were caught on a Monday. Then on Monday takafanira issues akaraidziwa. Saka mita ichinofanira kupinda mukoti nhasi for the process yacho inofanira kuita for extradition, inofanira kutanga nhasi. Macharges ari ngofesa thea pane macharges akati wandei. Pane nyaya dzekuti anenge ari kunzi pane mari dzakaitwa nechirungu yavanoti wire fraud, something like that, vari kunzi vakaita fraud koko kuAmerica iye nevamwe vake. Saka panonzipanenge pakunzi vakabiwa mari kusvika kuma 7 million.
Zvino amai Mutsotso vati Bere amise pamberi pedare mangwana kuti azoudzwa kuti anopiwa mvumo yekubhadhara chibatiso here kana kuti kwete. Vabvudzi vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti dare richapa Bere mukana wekubvisa mari yechibatiso mangwana, vachiti haana pfungwa dzekutiza uye zviri pamutemo kuti anenge apara mhosva adzorerwe kundotongwa kwaakaparira mhosva yake.
Saka inyaya yekuti vakabudirira inofanira kuti anotongorwa kuAmerica. Chikarambawo inobva yavanobva angogara kuno, bhoti pane nyaya ndepekuti isu vakaenda kukotonomiza neinstruction yaanenge atipo. Saka pane zvinhu zviviri vachagara muno maitongero. Munomu vanenge vaita ngoita process yekuti zvivo pane pane maagreements between nyika mbiri. Saka panofanira kunzi uyu kana paitika mhosva kune imwe nyika vaobatsirawo kuti vacho vakapara mhosva adzoseri kwaakadikwa anofanira kutonge.
Muchuchusi wedare Muzvare Chiedza muhwanda vaka vakaudza dare kuti kubva mudandira wegore ra2007 kusvikira muna kubvumbi 2012 kudunhu reOhio, Bere nevamwe vake vaviri vanofungirwa kuti vari mumasvingo vaJulius Marimbire nakudzaiche Marimbire vaibira zvizvarwa zveAmerica mari dzemutero vachishandisa magwaro evanhu zvisiri pamutemo. Vanonzi mari yavakaba inosvika mamiriyoni manomwe emadhora uye mari iyi vaiendesa kuZimbabwe. Pakati dzavatatu ava muAmerica muna 2014, America yakabva yazivisa pasi rose kuti iri kuvatsvaga vatatu ava nemhosva dzavakapara munyika yavo. Zimbabwe neAmerica dzine chibvumirano cheextradition treaty chakanyorerwana muna chikunguru 1997 chinopa nyika idzi mbiri kuti dzipanane vasungwa vanenge vapara mhosva zvisinei nekuti chizvarwa ndechenyika ipi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Kandri Maramba.